itu kakak dah cerang kanu. Si sampai yuk nunggu Canada nunggu USA nunggu Amerika kuti. Papa kau ya papa pindah New Administration itu New Republic yuk Zimbabwe. Di mana tuan aku komplit di dim nangkagu. Ini kakak dah cerang kanu sokut ini. Korelu garoga mana September. Viki yu inoi. Tinenge tiri New York tichambira mkuru wedu enyika. Tishimira also in solidarity with basarabari kita kwa Zimbabwe. Also no utongi kwa waru kita kwa Zimbabwe. Tinenge tichisanga na futi. Ni shamari zedu zino fizana ni Zimbabwe. Zino baguna na South America. Zino ba also kuna na Eastern Europe. Zino ba also ku Africa. In the other also parts of the world. Saka, tinige tisanga na tisi vata sotos tanga sedu kufamba. Tisi wona ma Afro-American wanoa kujama sedu. Zi Zimbabwe kufamba aupa all the administration. Kunana Harlem muko. Wahim ofisi kwa nungkuru yika kumbre di Robert Mugabe. Tisi wa mbisa kutu Zimbabwe. Uneva bile kolon again. Haifi ya katongwa na yapa mbefumifuti. Tino bata seono pe sila msanga na hedu. United Nations Square.
Kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutora tidzira izvozvi vachiti izvovada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora. Imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai takatarisa kuti izvo vanhu veZANPF murimowo mudiaspora?
Right, isu turimo mudiaspora asisi seZANPF hatiratidziri nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy ichi vote. Adi wakanzi sparaza, wakambo taura yuo inofiki. Wachiti imuno ziwabuti Zimbabwe, tikatasa panyika, tisa zilipano pasi. Kana uganda kano the smallest island, chongo tika na inozi the island of Fiji. Nezumesu ma small island. Kune wanawe Zimbabwe wa hiko uko. Saka kutititi diaspora vote. Tinofana nge tachasa kuti, tinokwanisa here, tine capacity here. Yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe, even dzimwe dzisina kana ma embassies edu, dzisina kana dzimba dzeZimbabwe dziriko. Vanokwanisa kuzovhota sei, nokuti hatidungori diaspora vhoti. Ishandire vari kuAmerica, kuBritain nekuCanada nekune dzimwe nzvimbo. Ko vamwe vanodawo kuvhota, tinoda vhoti yavo nokuti kana yako dziri mwana wese weZimbabwe ari outside Zimbabwe. Vana vese vari kunze kweZimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyo. Saka zvinhu zvatiri kuti sei government neZambia inova pati iri kulida tine maconsideration ati kuti akawanda kuti tinozozvikwanisa here kana tatanga chii chinofanira kunge chiri chinhu chinongo chichigutsa vana vese veZimbabwe vanoda zvinhu zvakutariswa kuti inyatse kuitwa zvakanaka. Ndatenda.
Mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wokusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Rwendo runo vaMnangagwa havasi kuuya. Muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe?
Isu tine matare yatinoita nehama dzandataura dziya dzinovhidzana neZimbabwe. Kusauya kwamutungamiriri wedu Comrade Gideon Mnangagwa, ivo vachati adresa Comrade Gideon Mnangagwa pagungano ratichaita pane pavachati adresa isu sevana veZimbabwe pavirtually. Saka ipapo ndo pavachati adresa asi kuvaona physically, aiwa, physically, tinogona kunge tatadza kuvaona this time. But kuadresa nomukuru wenyika, vane pavachati adresa isu nevanohidzana neZimbabwe. Vanoda kuti Zimbabwe ibudire, vanofarira kuti Zimbabwe inge ichiinda neright direction. Vachange vari panzvimbo yakakodzera, pavacha adreswa virtually nomukuru wenyika Comrade Gideon Mnangagwa.